Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kunyana 4/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Registrar General vari kushandisa kwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa
Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga ofisi yamujiti ichitenderera muvanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vamwe vachichema-chema nemari dziri kubhadhariswa.
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vane chivimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzvare vavhoti. Sachigaro webato reMDCT Valavu Momoyo havasina kuenda kumusangano weMDC Alliance nemugovera vanoti vakagadzirira kuita hurukuro navamogen tsvangirai nezvekusafara kwavo nemubatanidzwa uyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ofisi yamabhara nemukuru wenyika yaRegistrar General nhasi yaparura chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa zvitsva, magwaro ekuzvarwa pamwe neerufu. Chirongwa ichi chichaitwa munyika yose uye kwemwedzi mitatu apo vehofisi iyi vachange vachitenderera vachitorisa vanhu magwaro aya. Asi patove nekuchema-chema kwevanhu kare zvichitevera nyunyuto dzasimudzwa nevamwe dzekuti mari dziri kubhadhariswa hadzikwaniswe nevakawanda. Zvinonzi vane zvitupa zvinoratidza kuti havasi zvizvarwa zveZimbabwe vanenge vachida kuchinja kuti vapiwe zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe vari kubhadhariswa madhora makumi mashanu. Kana munhu akarasa chitupa achida kupiwa chimwe anonzi anofanirwa kubhadhara madhora gumi nemashanu uye kuti uwane gwaro rekuzvarwa unonzi unofanira kunge uchibhadhariswa madhora mashanu. Izvi zvaita kuti vamwe vagari vemumusha weEppworth vanyore gwaro kumagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachida kuti vabatsirwe kuti matambudziko avari kutarisana navo anosanganisira iwaya ange achinzwikwa mudare repamusoro nechimbi-chimbi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vatenda kuti vatambira zvinyunyuto zvevagari vekuEppworth ava asi vati magweta avo achiri kumbozviongorora. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti ratambirawo zvinyunyuto zvakadaro kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Sachigaro weZesni uye vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanhu vapiwe zvitupa pachena kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hongu tasanganawo nemareports akada seiwawo ekuti vanhu vari kunzi ivo vanofanira kubhadhara mari kuti vawane matsamba akasiyana-siyana zvitupa, mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General vari kushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009. Inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana-siyana kungave kuri kutora zvitupa, kutora kana kureplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo asi dzakasetwa kudhara in 2009 hadzina kumbotariswa kana kurivhaiswa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena.
Ndizvozvo ndokurudziro yatinayo isu sezvese nekuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake. Uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kunge chitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru, handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezvese panguva yakaita seino yaprepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, dai waro register general vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapiwe pachena.
Munoona vana vezimbabwe vachirasikirwa here chikapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara mari idzi?
Hongu tinoona kuti vana vezimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa, zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.
Vanga varisa chigaro veZimbabwe Election Support Network zesni vaindru makoni vanouye zvakare gweta vari parunhare nestudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rekwaregistrar general panyaya iyi. Zvichakadaro, sachigaro veZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kuvhota nezvitupa zverata musarudzo dzegore rinouya. Vanotiwo vanotarisira kuti vachange vave negwaro revavhoti idzva mukupera kwegore rino. Nechishanu, michina yekunyoresa vavhoti mazana mana yakapinda munyika asi kukasara mumwe zviuru zviviri nemazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 apo atanga nekubvunza kuti michina yasara inouya riini.
Imwe ndiyo unowatatarisirana nawo, ndo watiri kutarisira kuti unenge wauya, mishina yese yakasara inenge yauya.
Tochitarisawo vamwe vanga vachimbotaura mashoko ekuti panogona kuitwa sarudzo dzechimbi chimbi kana muna kukadzi umo gore rinouya here, zvinokwanisika here?
Isu tiri kutarisira kuti kupera kunoita gore rino tinofanirwa kunge tanyoresa vanhu vese, tachizogadzirisa yatinoti iyo provisional voters list, nekuti vanhu vese vanenge vakuya kuzotarisa iyoyo kuona kuti vari kugutsikana nayo here. Tiri kufungidzira kuti kupera kwegore rino tinenge tanyoresa ari munhu wese uye ane kodzero yekuti ange achinyoreswa semuvhoti.
Kana mapedza izvi, sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya?
Sarudzo dzinokwanisa kungoitwa chero nguva gore rinouya kunge tanyoresa vanhu vese, asi tese tinoziva kuti sarudzo hadzibva dzangonzi dziriko mangwana. Pane zviga zvakatemwa zvakatarwa nemutemo zvekuti sarudzo dzinodainzirwa kwozoita mazuva anopera akati akati kusvikira musi wesarudzo. Saka tinenge tinotarisira tine vimbo yekuti izvi zvinoteedzerwa, ende kana zvikateedzerwa izvozvo hazvireve kuti tichipedza kunyoresa muna December sarudzo dzinenge dzaamuna kukadzi gore rinouya.
Saka bumbiro ndo rinenge richitariswa?
Bumbiro ndo rinofanirwa kutariswa, ndo rinotibata tese.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mametal ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Wongu ndoda kupa jekesesa ipapo zvakadzama kuti wongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chiye chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvozvo ndataura kwatiri kuzeki zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota.
Sachigaro vezeki amairita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mumwe vateedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoonekwa sevane mukana wekutora matomu ekutungamira bato reZANU-PF kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kudzingwa kubva mubato iri sezvakaitwa kuna amai Joyce Mujuru. Nyanzvi idzi dzinotiwo hazvisi pachena kuti ndiani achatora masimba mubato iri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaVivid Gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vaMnangagwa.
Kune wakawanda wa wakatumboita asawa muna ngagu wachinzo ndufunga wa shika pekuti wanga wa chitura chikawa. Mungata sanguwa ya na Edison Zobu wakambonyoro wakuma 1994 ni mapepa. Wachinzi ndofunga vakutofika pachigaro asi tinoona kuti zvese zvakazongotsakatika
vagwede vaudza studio 7 kuti vamugabe vari kurwisanisa chikwata chavamunangagwa neche G40 senzira yekuramba vari pachigaro dzamara vapinda muguva. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyamanoti hapana chingatadzi vamugabe kutandanisa vamunangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvikare.
Ndo matongera vamugabe ndo hunhu hwavamugabe hwakazingaoni kuna navamunangagwa nekuti zvaiva zvanga zvakavanakira painzwa vanangu umweroambira kana uchida kudira neroambira unofanira kugura musoro. Vanga vari pazani papo vachitoshandiswa munhu nguva dzana gukura hundi. Vana vamunangagwa vana vasekere mai vamwe vanonzi ndo vachadakiswa kuG40 vanofanira kuzvidzidza vasekere mai kuti kunyepa. Vamugabe havasi munhu paya pachinzvimbo kana vachifema.
Kunyange hazvo vachibvuma kuti vamunangagwa vanogona kudzingwa mubato, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo.
Kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganetsi, asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda munhu. Vamugabe vanoti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro. Takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 uko zvebhora muzango.
Mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau rethe Standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerusununguko zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga. Nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe asi hazvisi nyore. Vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiani achatora matomu. Mumwe mugari wemuharare vaowe nihiwa yavaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwamai Mujuru pamwe nezviri kuitika kuna vamunangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vari kuda chigaro chepamusoro.
Saka kutochida chigaro vandochida nokuti vanozviona semunhu asina chimwe chaanokwanisa kuita kunze kwezvematongerwo enyika.
Varohanya vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kwekuti murume wavo achipo simba iri rinopera musi unofa vamugabe. Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva yemutungamiriri anenge afa. Bumbiro rezano PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano weCongress wechimbi chimbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sachigaro webato reMDCT valavu momoyo vanoti kunyanga hazvo vaine zvinyunyuto pamusoro pemushandira pamwe namamwe mapato. Ivo nevamwe vakuru vakuru webato iri havasi kuzobuda mubato sezviri kutaurwa nevamwe vachiti vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa. Mutoro wedu enhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muBulawayo nhasi, vamwe vati vanoda kuimbisa vatsigiri vebato reMDCT nevamwe vanhu vose munyika kuti havazi kuzobuda mubato iri. Vamwe pamwe nemumwe vevateedzeri vebato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe nemurongi wemabasa mubato iri vaAbednico Bebe vari kugunun'una pamusoro pezvinzvimbo zvedare reparamende zvinonzi zvichapiwa vemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMatereland mubatanidzwa uyu. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vakange vasipo pamusangano wakaitwa munhandare yeWhite City nemusi weMugovera muBulawayo. Asi vamwe vati vane chivimbo chekuti mutungamiri weMDCT vachagara navo pasi kuti vataurirane vanzwisisane pamusoro penyaya iyi.
I want to assure all those who have supported the MDC for years.
Ndinoda kuvimbisa vose vave nenguva yakareba vachitsigira MDCT nevamwe vanhu vose vemuZimbabwe kuti hapana kupatsanuka kwebato kuchaitika. Ndine chokwadi chekuti sevatungamiriri zvichemo zvatinazvo hazvinei nekuda kusiya bato. Dai taida kusiya bato reMDCT tingadai tisina kunyora tsamba yekukumbira titaure navachangirai.
Vamoyo varamba kuti zvichemo zvavo zvine chekuita nezvemarudzi vachiti ivo nevamwe vavo vanhu vakazvipira kwenguva yakareba vachishandira musangano weMDCT uye vanoda kuramba vachiita izvi kuti bato ravo rive iro richatungamira nyika mushure mesarudzo dzegore rinouya. Vati vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvichagadziriswa nekukasika kuti bato ravo rigokwanisa kugadzirira sarudzo pasina zvimwe zvinovhiringidza. Vachitaura pamusangano wemusi wemugovera, mutungamiri webato reMDCT vamogen tsvangirai mumashoko akaonekwa nevazhinji seakanangana nevakuru vakuru vebato ravo vari kuramba mubatanidzwa, vakati zvinovarwadza kuti pane vamwe vanhu vave kupinza zvemarudzi munyaya yezvematongerwo enyika.
Mugabe and the nationalists have failed to build a nation. Inoita kuti munhu wese afile kuti is part of this nation. I'm very concerned nenyaya yekuti akuita zvipoka zvipoka. Zezuru alikongarebo, Taranga invisible, Ndebele hegemony, Manyika with their eastern chi and izibuditi. Now, this is a very dangerous development.
Asi vamwe vasimbirira nerekuti zvichemo zvavo hazvinei nenyaya yemarudzi. Vabvuma kuti ivo nevamwe vatungamiri vose vaive mumusangano wakapa vatsvangirai masimba ekuti vaite mubatanidzwa nemamwe mapato, asi vati izvi hazvirevi kuti vanofanirwa kubvumirana nezvimwe zvavari kuona kuti hazvizi kufambiswa zvakanaka. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka varambawo mashoko ekuti vatsvangirai pakuumba mubatanidzwa vari kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sangano rinongorora nyaya dzemitemo nemashandiro edare reparamende reVeritas runoti bhiri rekuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemutongi wematare kana kuti Constitutional Amendment No. 1 rakaendeswa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rinogona kunge risiri pamutemo, uye vamwe vanogona kuenda kumatare vachipikisa kana vaMugabe vakaisa runyoro rwavo. VaMugabe vakapiwa bhiri iri musi wa22 Nyamavhuvhu, asi kusvika pari zvino havasati vaisa runyoro rwavo pabhiri iri runovapa masimba ekudoma mukuru wematare, kwete kuita izvi vachishanda nesangano reJudicial Services Commission. Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti ichokwadi kuti bhiri harina kufambiswa zvakanaka.
Ndiwo maonero atinoita nekuti izvo pane vanhu vakanyorwa kunzi vakange varimo mukuvhota kwazvakaitwa, pane vanhu vatatu vanga vasiripo zvachose, vanga vasirimuno munyika, asi avo takazvoshamisika tanzwa pane vanhu vanonzi vakavhotera bhiri. Tamuchiori pane mamwe masitafu takawanda avanhu vanga vasirimo muparamendi. Mamhanisirwa azvakaitwa anga ari echimbi chimbi, ari ekumbunyikidza.
Saka vaMugabe vakasaina kuti vava mutemo makagadzirira kuenda kumatare.
Ndozvandinotarisira kuti panofanirwa kuchiendwa kumatare nekuti nyaya iyoyo yakatokanganiswa. Vakati hazvikoshesa vakada kuendeza mberi kuti mutemo uzonosainiwa, panenge paine zvikonzero zvakasimbisisa zvekuti dare guru nenyika muno riongorere nyaya yacho.
Vanokokera bato reMDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo sachigaro wekomiti yezvemutemo vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi, avanoti havatenderani navaGonese.
Vanhu vakasvika 2/3. Mushure mekunge vanhu MDC vati maverengerwo aitwa vanhu haasiriwo, leader weGovernment Business House vakabva vataiwa vanhu vose vari kuda kuti bhiri ripase endai kudiviro, ndobva vaverengwa 1-1 vachidzi 1-2 kusvika vasvika 182, kwaidiwa 180, ndobva vakwana, ndobva zvaita munhu wese akanyarara, ndobva raendeswa kuSenate zvimwezvo zvikanoitwa. Kana president vawana bhiri iroro vanobva vaitawo inonzi muchirungu due process yekuti vange vachisaina kuti uve mutemo. Kana vane zvinyunyuto zvavanazvo vanoridzora kudare.
Ko, zviri kunzi pane mazita evamwe vanhu akaiswa kuti vanga vari mudare reparamende ivo vanga vasimo, ichokwadi herecho?
Iwayo ndo handiri kuti manyepo. Saka vakaverengwa munhu wese anga aripo nematerevhizheni, hapana anga asiri kuona kuti vanhu vaverengwa.
Sachigaro wekomiti yezvemutemo mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF vaZiyambi Ziyambi vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mangwana vari kutarisirwa kuzivisa nezvechisungo chavo chekupedza chirongwa chinodzivirira kubva mukuburiswa munyika kwevanhu vakapinzwa muAmerica zviri kunze kwemutemo vachiri vana vaduku. Vamwe vagari vari kumaruwa eShurugwe kwaNhema vanoti kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere kana kuti maambulance kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagara ava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotikari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motikari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndo chiri padhuze nechakafane zvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti inde navo kushurugwe nekuchimbidza zvenge zvichidika mapamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamofamba nayo kusvika ikoko, bhati zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwe pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno kupamwe murwere uyanga achifanga kuti aone dokta asana afektika zvakanyanya, anotozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo naMyLiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motikari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tombogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara. Wosvika wofonera ambulensi kubva kuShurugwi, mugwere uyana achingoyuwiraka. Pano wosvika ambulensi iya, woenda Shurugwi, hazve zvakangooma. Ambulensi ngadzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare zviri pazvipatara, zvazvo kuti munhu akangogwarawo, munhu odonziwo, odonzi chikwira muambulensi uende Shurugwi. Haya papota kawome bwaisi nekuti shuwa apa munhu inovabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwe womugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yeChachacha kuenda kwaNhema kunowedzerawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara maambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Zvamaonde hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kuShurugwe ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Kadai vatigadzirisa wepapo pakugadzirisa marodhi kuita kuti maambulensi avapo wanikwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwa awane zvinhu zvakadai semotikari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wezvizvaro zveZimbabwe zvinobva kumakereka akasiyana-siyana zviri muAmerica wakapetwa nezuro muNew Jersey muno muAmerica, sangano reChristian Fellowship International richizivisa kuti mubatanidzwa uyu wakafamba zvakanaka uye wegore rinouya uchange uchiitirwa kuNorth Carolina. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Hallelujah!
Vachitaura pakupetwa kwemusangano uyu wakatanga nechishanu mutungamiri wesangano reChristian Fellowship International, Pastor Hazel James, vakati vakafadzwa nemafambiro akaita musangano uyu sezvo vanhu vanosvika makumi matatu vakakwanisa kuuya.
Sangano wafamba zvakanaka. Chandinoda kunyanya kutenda Mwari ndechekuti taive nemadzimai nemadzibaba vakanga vachititsigira muminamato, vakanga vasingarare hope masikati nemanheru
vachitsinhira, zvakataura mudzimai wavo murume waPastor Hazel, Baba James James, vakati vanotsigira mabasa anoita mudzimai wavo neminamato. Uye zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora nekumwewo zvikoshese kunamata.
Inzwi randingangopana baba vari mudiaspora ndeyekuti zvakaoma kurarama munyika yekunze kana usingazive Mwari, nokuti tinoona kuti vazhinji vanouya kunoku vanobatwa nemhepo dzenyika ino. Saka kurudziro yandinongoita ndeyekuti Mwari ndiye anotichengetedza, hazvidi kuti tirasikirwe nokutenda kwedu kunyange tiri munyika yevatorwa.
Gungano iri raisangova nekunamata chete. Vemuzinda weZimbabwe muAmerica vainge varipo pamusangano uyu vachibatsira vanhu kugadzirisa magwaro avo. Varwa Tisara Matsika, mumwe weavo vange vakamirira muzinda weZimbabwe, vakati vakabatsira vanhu vane chitsama.
Taona vanhu vakati kuti vanga vane zvishuvo zvekuti dei varenyuwa mapassports avo ekuZimbabwe, asi tabatsira vakawanda. Vamwe vane vana vavo vachidiki vachiri kuZimbabwe vasati vakwanisa kuapply mapassports vatsvaro vega, saka vanenge vachida a legal guardian or a parent to sign section 5 yatakwanisa isizvo kuvabatsira.
Kunyangwe hazvo gungano iri range risingaite zvematongerwo enyika, mamwe madzimai ainge akamirira sangano reUnited African National Council UANC yaimbotungamirwa nemuchakabvu Bishop Abel Muzorewa vakakurudzira kuti vatendi vakoshese zvematongerwo enyika.
Achikutaura nenyaya yerestoration inova ndodonzo UANC. That's the main thing chatiri kuchaga mukati meZimbabwe. Restoration yenyika yokwepa. For how long shall we wait? For how long shall we just sit and be stand by it? And just be complacent to attend? Tichingotaura kuti, ameno, ameno ayo.
Pamusangano uyu pange pane zvidzidzo zvakasiyana siyana zvaisanganisira zvekutanga mabhizimisi. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuNew Jersey.
Chikwata cheDynamos chasimbisa mukana wacho wekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nekudambura kwachakaita chikwata chinochitambudza cheCapes United. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Aya ndiyo mafariro ari kuita vaZebron Sikwela nevamwe vese vemusha weDynamos mushure mekunge chikwata chavo chakadambura Capes United 2-0 pamberi pechaunga chaityisa muNational Sports Stadium nezuro. Vese vaive munhandare iyi vanobvuma kuti Dimbare yaikodzera kutora mapoints ese matatu sezvo vaipotsera mabhora akasimba pagedhe remakepekepe. Panguva iyo maGreen Machine aitamba zvekuda kufadza veruzhinji panzvimbo yekuenda kumberi kunokanda zvibodzwa. Asi mutambo unokundwa nekukanda bhora Mambure, izvo zvakaitwa neDynamos mushure mekuzunza Mambure kaviri. Kukunda uku kwasimbisa mukana weDynamos wekutora mukombe weLeague sezvo vave pachinhano chechipiri kudarika Ngezi Platinum Stars iyo yakarohwa 1-0 neShaban Mine kumaGlass Stadium uyezve pamusoro peFC Platinum. Asi Chicken Inn ndiyo ichiri pamusoro pemakundano aya mushure mekurova How Mine 2-1 nemugovera. Asi kutambura kweHighlanders koro kuramba kupera mushure mekunge Bosho yakarohwa 1-0 pamusha payo neChapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa urongwa hwatangwa nhasi nehofisi yamudzviti kana kuti Registrar General wekutorisa vanhu zvitupa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Urongwa hwekutorisa vanhu zvitupa hwotanga hofisi yamudzviti ichitenderera mumatunhu ose emunyika. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanoti vane chiimbo kuti mukupera kwegore vanenge vave negwaro idzva revavhoti. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 4 Mpandula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlelo lukamsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye ingwalo elizweni lonke luqale lamhla inengilikhala ngenhlawulo ebikwa inkulu kakhulu.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wehlulekile uya emhlanganweni waseGwanda ngesonto kulandela ingxabanqoza esebandleni.
Kwezempilakahle abasinda ekuthatheni okudakayo bakhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuze bengaze bathatha ezidakayo labo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lweziphathamandla zikamsitheli lokubhodabhoda ngelizwe zithathisa izithupha ingwalo zokuzalwa ezama birth certificates lezinye luqale namhla kulokukhonona kwabaningi abathi imbadalo yemisebenzi le iningi kakhulu. Abalabazali abazalelwa phandle kwelizwe bamele bakhokhe imali engamadola angamachumi amahlanu kuthi abafuna ukuguqula izithupha zezenge ukuthi baphiwe ezingamakhadi eplastiki nxa zalahleka kumele bahlawule amadola alichumi lanhlanu. Okunye ukubikwa kungaphathanga kahle uZulu ukuthi nxa incwadi zakho zokuzalwa zingakhanyi kahle kumele ube labafakazi njalo uye emahofisini amakhulu hathi kuziphathamandla lezi. Sixoxelo nobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithola ama-reports lapho ukuthi kunabantu abaningi ade befuna ukuthatha izithupha particularly laba abalahle izithupha ukuthi khabe beqotshwa ngendaba yokuthi kuthiwa bekumele bebhadale ama-$10. So iningi labantu bebengela ama-$10 zona lawo. Njalo le ukuthi kwezinye indawo ukuthi kuthiwa imitshina yangikhona, like for instance I think he talks okule registration center emachibisa akulalutho olwenzakele ngendaba yokuthi umtshina wakhona adufile. Njalo kuthe sibuzisisa abane iningi labantu vele khanye ngani kabakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngoba khanye ngani abantu be-registry akula advertising abayenzayo. Thina siyabe sikhangelela ukuthi ikakhulu la nxa kulo hlelo olunjalo olwenziwayo we expect ukuthi like njengaki iplasi sihlala khona kuyabala ezincwadi ukhansila yabhala incwadi le ibhodi ni izindlu zonke esabe sesigabeni itshela abantu ukuthi kulo hlelo lelo.
Lona uhlelo lokubhalisa ukuvota lizwa kuthiwa luyaqala nini njengoba sisizwa ukubana imitshina yokuthi abantu bebhalise isikhona elizweni?
Izeki ibike ya-anonsa yayithengo ngenyanga lezayo eka-Okthoba. But singazi ngoba thina as our consent uhlelo lolu awuphongi ukugijimela nje. Kumele uqalise ukuthi one kumele ukuthi nxa imitshini isikhona kumele kwenziwe lokho okuthiwa yi-pilot testing. And also enye into ekumele yenziwe kumele kufundiswe abantu bona laba azabe beregistrisa abantu ukuthi imitshina yona leyi isebenza njani. Ngoba khathesi akusafani lakudala laphana ukuthi kwakuphiwa amafomu abantu bebe bephonga ukufila kufomu.
kuphela. Kathesi it's an issue ukuthi sokufuna izinto ze-technology. Abantu bona laba bazafumele befundise ukuthi nxa bethatha ama-fingerprints basikana njani iminwe yabantu ukuthi iphume emthineni. Kumbe ama-photos nala impikitsha babathatha njani. Bathi yebo kungo-October. U-October sokusela singathi amaviki angaba yi-4 ukuthi afike. But akukabi le-training, akukabi le-pilot testing.
Hello ke ngonkosazana Ellen Shiriyedenga unobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo.
Ibandla leMDC lithi kalikwazi ukuhlupa unkosazana Thokozani Khuphe yena othi umanyano weMDC Alliance kawenziwa ngangemfanelo. Abantu ababukele okwenzakala kuleli bandla bathi uMakhuphe ukhathazwa izenzo zikamnumzana Morgan Tsvangirai yena athi unguntando kayiphikiswa. Asenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngalolu daba. Kodwa asizweni unkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le PDP bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 umlalazi usungula lingxoxo.
Xa ungavumelani lo mnumzana Tsvangirai uyagongodwa akukhali mhlawumbe uMakhubala ngathi hey uMakhuphe bagongodwa ngobani bani kodwa yinto esivele siyazi kusukela ku-United MDC ukuthi abantu kade bevele begongodwa bangaphikisana lo mnumzana Tsvangirai. Iunithi yabantu akulamuntu ophikisana layo wonke umuntu akubanjwane kodwa sihambeni ngendlela e-transparent not i-witchcraft ade siyibona ukunegotiate ebusuku labantu abanegotiatayo bangikhona kawubazi ubona sokuthiwa nanti deal wena sayine ubani osayinile namse ngisayinile kungazange kube segcekeni umnumzana Tsvangirai wahambe siya consult abantu waye engasafaki egcekeni lokhu akukhulumelane nabayo nanku sokusegcekeni etafuleni ngigceke i-transparency wayingekho
ubaba mlalazi anti umlalazi into le yakhulunywa edale labo inkokheli zetomama uMakhuphe obabudidi obabulamo bake khona asonto yakhuluma ngasese bayivumela leyo nto asivumela nemini ukuthi yebonayo athe sebeyivumile sebephambilini laphana kukhona abakubonayo okungabaqwalisisanga abalisha khonokho kodwa mntu omdala kambe shiwa mlalazi ekhaya mina nayo isihlezi ngathi ngase sitshayana kuphume phandle kuphi gogo sitshayane phambi kwaZulu angithi uthi yavala izivalikhalisane kanti hayi makhumane lapha mina kamvumelani lakho lokhu okukhuluma ngakho nesizathu salokhu nalokhu nalokhu lapha mvumelani nalokhu angithi hayi inyangithi lokhu kuraiti ngalokhu nalokhu impumela ye-coalition ayikaphumi ukuthi gaqe ngoba lokhu esamumelele ukuthi sibone ukuthi kwenziwani njalo sonke savumelana ku-congress resolution ukuthi umuntu ozabe qoqisana namanye amabandla nomprezidenti weTsvangirai omama Makhuphe bakuvuma khonokho obabulavu bakuvuma khonokho obabudedo bakuvuma khonokho ngako nabengibona ukuthi kwaba liphutha okubehlula ukuthi bahlale bathi no yebo naye ku-congress isavuma ukuthi yena baTsvangirai wenza ukukhulumisana nabanye bento ethi ukubambana nabo bahlesi kubone ukuthi kayisikho.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma lomnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-PDP. Bethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today olwethulwa nguGibbs Dube we-Studio 7 enkundleni yokuzilibazisa e-Facebook kukhasi VOA Ndebele.
Good Life Talk lamhla sixoxa ngohlelo lohlangothi luka hulumende oluka umsithedi oluphume ijumo lokunika uZulu izithupha zamaphepha eplastic lencwadi zokuzalwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
C singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
I-commission ebona ngezokhetho kwelekhinya ibika ukuba ukhetho olutsha lokudinga umongameli oluphindwayo kulelo lizwe ngemva kokuba imthethwandaba ithe olwenziwe elinyanga alwemukeleki impumela yalo soluza kwenziwa mhla ka-17 ngenyanga ezayo.
Ele China selisole kakhulu umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokwethusela ukuthi ilizwe lakhe lizaqhuma ubudlelwano lamazwe adlelana le North Korea kwezamabhizimusi ngemva kokuba umongameli wele North Korea eqhubeke ngokuvivinya izikhali zakhe ze-nuclear.
Ngokwezimpila kahle abasinda ekuthatheni izidakamizwa elizweni bakhuthaza uhulumende ukuba avuselele ukusetshenziswa kwemithetho eyayilondoloza abantwana ukuba bangaze bathatha izidakamizwa ngoba isimo saso sibikwa siqhubeka siba sibi elizweni. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
USenta Bravo osebenza nabenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngomunye wabasinda kwezokuthatha okudakayo. Yena ke uthi ukuyekethiswa kwale mithetho ingasasetshenziswa ngokufaneleyo ngokunye kosekubangela uqonga kokuthathwa kokudakayo kubontanga.
Ama drug policies wona lawa esiwakhalelayo yiko kudala sasithi thina sasingangeni emabhawa khozo uthi umntu umncane ungangeni ebhawa noma ukuthi ubaba emnike imali ihambe ethenga utshwala sesingahambi thina sethenga utshwala. But katesi uyabona umntwana ejele isupa ehamba le mgwaqweni into leyana ayivuli njengabo castle light ukuthi kuyavula kuyakubiza isivalo phezulu lokwena kuvulwa easy umuntu yakwazi umntwana kwase ukuthi avule khonokuyana anathi aphinda avisele isivalo afike lapha anike umdala mhlawumbe umdala wangkhona udake kudala uhlezi kananzeleli ukuthi isivalo sana sivuliwe yini umbena sivulanga yavula kuphela phana qesa kunadala futhi abanye katesi beninika abantwana utshwala sikangeli.
Imithetho uSenta Bravo uthi kumele kube yiyo eqondisa ukuvimba ukusabalala kwalolu dubo lokuthathwa kokudakayo.
Mina ngikhula ngani sithi ngibona amapolisi bebupha abantu ukuthi i-public drinking. But katesi umpolisi abona edlile siyale umunye ethwele ikoti siyale bedlile so emchoveni yabona umuntu ekhathi umchova ethwele isupa enathi isupa emchoveni. But umuntu wena lo ungamkunanzela ukuthi umpolisi nomnye isikhathi ethola umpolisi uyakudeda umjova la aphinda ahlezi phakathi engene phakathi ahlele emjoveni uhambe hambe behamba lana yabenatitshala ehlezi emuva ekhuluma inhlamba ekhuluma into ezingelangqondo esemuva umpolisi uyabona ejibilika kuphela ekhangeni nxa ekhangeni akulali uthi eza likhuluma uyabona umjova esiya uyakhona. So siyanga vele sivela ngapha siyanga sicela ukuthi Smith Leon
unkosazana Lilian Ndlovu isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare omunye laye osinde kwezokuthatha okudakayo uthi zinengi izizathu ezibangela ukuba umuntu ikakhulu abasakhulayo njengaye bathathe okudakayo. UMandlovu uqale ukuthatha ngemva kokulahlekelwa ngunina ngomnyaka 2000.
Bengithathe ama-drugs utshwala benginathe ama-strong stuff but kade ngayekela ngingedwa vele masitshele ukuthi kungcono ngiyekele kodwa akusebenzi ukuhlala ubedakiwe. Siyakwazi ukuthi impilo enzima kodwa the more you take the drugs the more your troubles ziyengezelela indima zakho.
Sibikwa siqhubeka sisiba sibi isimo sokuthatha okudakayo eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo kungenani ukuba basemadolobheni loba emaphandleni. Umsekeli wohlangothi olubona ngezabahlaselwa yimikhuhlane yengqondo elizweni unkosikazi Shelly Dokas Sithole uthi njengohulumende bakhathazekile ngalesi simo.
Ama statistics angkhona kubasakhulayo bonke i-65% iyathatha okudakayo. Then nxa sikhangela ezibhedlela kuyabonakala ukuthi 45% kulaba abagula ngomkhuhlane wengqondo. Umkhuhlane wengqondo wangkhona waletwa ikuthatha okudakayo. Then i-57% ema admissions onke kuma kusibhedlela ezigcina abagula ngomkhuhlane wengqondo ulethwa ngokuthatha okudakayo.
Unkosikazi Sithole uthi le mithi okumele ithengwe ngokulotshelwa incwadi ngodokotela, ama-prescribed medicines, ngokunye usekusetshenziswa ngendlela engayisiyo ngabasakhulayo laba.
Ama-drugs a-prescribed like o-morphine, labo-pethidine, like o-histalics, bafanele ukuthi ba-prescribe ngudokotela, athathele ukukhwehlela, athathele i-pain, but abasathathi ama-drugs wona lawo ngendlela yona leyo. Bona sebethatha ukuthi bazizwe sebestika. Bona abantwana bathi kustika. Ukustika kwangkhona ekuma in one position. So iludubo olukhona esikhangelane lalo.
Lanxa sebelatshiwe, unkosikazi Sithole uthi babuyela kokuphela esibhedlela njengoba bezophinde bakuthathe njalo okudakayo lokhu. Lapho sebelatshiwe baqonqoselwa ukuba behlukane lakho, okusuka kube ngumthwalo omkhulu kuhulumende oqhubeka isiba lendleko yokubelapha, ikanti leyo mali kungebi kade izosetshenziswa kokunye.
I-9% yabathatha okudakayo akumelanga ukuthi ba-admit. Kumele ukuthi ngaye babonwa kuma-outpatients, then bese bebuyela ngkhaya ba-continue nge-treatment ngkhaya. But manje okuhluphayo yukuthi bangaze babuyele ngkhaya bahlangana lalabantu abathengisayo, base bebathengisela futhi sebebuyela futhi emkhuhlaneni lona adubalete esibhedlela.
Abezempilakahle bathi liqhubeka liqansa inani labasakhulayo, ikakhulu abesilisa abathatha udakayo ngezizathu ezehlukeneyo, okubalisa ukuswela okokwenza lalapho besanelisa. Abohlangothi olubona ngezokuthathwa kokudakayo lokudalwa kwamacala enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations Office on Drugs and Crime, bebika ukuba phose amakhulu amabili ezigidi zabantu umhlaba wonke besebenzisa udakayo ngokungekho emthethweni, okubalisa imbanje, cocaine, mandrugs lokunye okuchiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi umongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda ukungethembeki okwenziwa iziphathamandla zikahulumende wakhe. Lanxa nje ekhangelelwe ukusungula uhlelo lokulwisana lo mkhuba lo kuliviki. Umgabe uzasungula umkhankaso lo ngolesithathu, njalo uzaqutshwa iZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Umgabe useke wachothoza iziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lamapholisa phezu kodaba lwe-corruption, kodwa kanengi akula muntu obotshwayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, unkosazana Thabita Khumalo.
Indlela yokusubhala ebusweni ngobulembu, ngoba umonakalo wokuntshontsha umnotho kaZulu waziwa ngumuntu wonke. Besithemba ukuthi engxenye ubezaqalisa ukuthi abophe abantu abakwenzayo, ngoba abantu bangkhona bayazakala. Uzobuswele ukuthi bathathe bayefake emajeli.
Isesike sabona esikhathini esedluleyo umgabe esola kakhulu udaba lwe-corruption kuziphathamandla zikahulumende wakhe kanye lakumapholisa, kodwa esikhathini esiningi akekho obotshwayo. Ngalolu hlelo olusungulwayo ubona kusiba lotshintsho na?
Kakusoze kube lotshintsho, yikho ngithe phambilini ikusivala ngobulembu emehlweni ukuthi sithokoze ukuthi sokuzaba le nto ezakwenzakalayo. Silama-commissions lawa anti-corruption, asikezi umuntu oyedwa oseke wabotshwa. Yena umgabe ngokwakhe waphuma watshela uZulu wathi kule 15 billion ecatshileyo akakwazi yacatsha njani. Lanamuhla lokhu simelele uminista we-mines ukuthi asazise i-ministerial statement ukuthi kanti imali le kwahamba njani. kuti kanti ungathoni inkokeli wanelise ukungena kumphakathi utshela umphakathi ukuthi kule 15 billion ecatshileyo wehluleka ukubopha angimethi ngumuntu oyedwa nje ipho ngunyamalala nje. So lapha yikusivala ngobulembu nje ukuthi cabanga ukuthi le nto azayenza kulanto azayo.
Lona udaba lobuhuqulozi lungaqedwa njani elizweni?
Udaba lobuhuqulozi ungaqeda nxa yena aqalame ngoba bahuquluza laye. Bonke laba abantu abatshontsha izimali bayahamba bayemhlephunela. So ukuthi yena ababuphe sokuzaba nzima ngabadla kuthi. Okokuqala omela kwenza indaba yokuguquluza iphele ngoba sokuvele sokubolile phezulu. Ngaqale ngokubopha laba abathola imali eningi kwedla laba abaphasi abathola amafufu ngoba bayazakala. Ungakhangela amapholiseni bayathuma ngabakhokeli babo obasi babo ukuthi namhla ngifune liyebopha abantu mina kimi esiqhameni sami kumele kubuye imali engaka. Nxa efuna ukuthi sikholwe ukuthi ufuna ukulontsha lowo mkhosi ngaqale abuphe abantu sizokuthi kunabantu ababudile.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli ze-MDCT.
AbeZimbabwe abedlula inkulungwane bebebuthene eBerea Park eJohannesburg ngempela viki embuthanweni oqoqwe ngabaculi bekhumbula umlandeli wabo wadutshulwa egigini lomculo eHillbrow Theatre. Abezomphakathi, abaculi labembusazwe bonke bethule inkulumo besola ubugangi obenziwe ngabanye beZimbabwe kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma labantu abedlula inkulungwane abebesembuthanweni wokukhumbula umnumzana Allan Percy Ndlovu odutshulwe wafa ngesikhathi isizalo seZimbabwe sidubula mahlayana abebebukela amaqembu ezomculo eHillbrow Theatre eJohannesburg. Induna yabeZimbabwe Albert Zwelibanzi Gumede uxwayise ngelithi lesi sehlakalo kungenzeka sidale izenophobia.
Ingazenzi izenzo ezimbi ezinjengalezi. Azisisi ebuhleni, azisifundisele abantwana. Siyacela ke lisuke kulezi zinto ezinjengalezi ukuthi abantu bezihlalele phansi bengaphathanga sibhamu uzongena lesibhamu phakathi sikubulala abantu.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimu imbokodo unkosazana Victress Mathudu utshele abebebuthene ukuthi akumelanga into enje yenziwe ezweni lokuhamba.
Into engcono yokuthi asihlaleni phansi nxa likhuzwana ngemvubu. Hlalani phansi likarabhane ngemvubu likhuzane. Ma likhuzane ngamampama, tshanani ngamampama likhuzane. Kodwa sikufunayo ukuthi lihlale phansi liphume lesixazululo sakumisa into efana laleyi.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe umnumzana Victor Mpofu uthe labo njengebandla bayakusola kakhulu lokho okwenzekileyo.
Akukho mnandi ukuthi thina kuyithina esisebenza kabuhlungu kangaka ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abadala bethu abasekhaya ngale ukudla and all that. Kubuye kwenzeke into efana nale esiyenzeke umfowethu babu uButu Percy.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bazacela uhulumende weSouth Africa ukuthi zonke izigangi zeZimbabwe kuleli zithunyelwe ekhaya ukuyasebenza katalala emajele eZimbabwe.
Asibathatheni bonke bahambe ekhami prison. Mhlawumbe lokho kungasenza ukuthi sike sihlale ngcono, kungasenza ukuthi sike sisebenze ngcono ngoba sesithwele nzima ngokuganga.
Umculo weZimbabwe njalo sekela inhlelo zabaculi uDJ Mapresa ugxwayisa ngenkulumo ememethekiswa ilabo abathi njengoba umbulali kulesi sehlakalo evela eCholocho vele abantu beCholocho bagangile.
Makubone uMapresa uchiwo ukuthi uMapresa wonile ungabizwa ukuthiwa abantu beCholocho bawonile.
Isikhulumeli sabaqoqela umbuthano umnumzana Bheki Malinga okhokhela inhlelo zeqembu leMadala Boy and the Shining Fellows uthe benelise ukuqoqa amarandi aphezu kwezinkulungwane ezilitshumi lanhlanu okuyimali ezaphiwa imuli kamuyi. Wathembisa ukuthi kuzaqiniswa ezokuphepha emagigini abaculi.
Bengicela nje baqhubeke bebambene ma bebona nje phakathi kwabo kunomunye ongani uphethe into engekho right isemcimbini bakwazi ukuyireporta nje noma bengasivezanga bahambe nje ekhoneni batshele i-security ukuthi nangumuntu uphethe into enzima sikwazi ukumkhipha ebantwini isikhathi sisekhona kungakamoshakali.
Umculo-ke owafelwa ngumuyi yiwo obuphambili kulombuthano. Melesuro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Shapo.
Kwezemidlalo lamhlanje sekukhonjwana ngeminwe kuqembu le Highlanders lona eliqhuba nzima kulezi insuku njengoba umqeqeshi Errol Agbay esebeka umlando wokungadlali kuhle phezu kwenkokheli yeqembu athi yehluleka ukumthengela abagadli, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbay utshele intatheli zemidlalo ngemva kokunqotshwa kwebhoso liqembu le-Chapungu nge-1-0 ukuba ukungabi khona kwabagadli ababukhali yiyo imbangela yokunganqobi kweqembu leli, njalo esithi lesi simo sidalwe yikuba akuthengwanga abagadli ekuhambeni kwalabo ababekhona.
Umdlalo walamuhla uyikufakazi wokuthi asilabo abagadli, ngoba loba sidlalise abadlali abasakhulayo sehlulekile ukuhlohla, njalo lalabo abathi abagadli silabo bazibonele. Inkokheli yeqembu ihlala isithi ayilamali, asingeke sithenge abadlali, kodwa bephinde bejike futhi bathi abagadli bakhona okungento eqotho.
Ophethe isikhundla sikamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Ngwenya uthi umqeqeshi u-Agbay engacatshi ngomunwe ngoba iqembu le-Highlanders lilabagadli abayisikhombisa, iningi labo abaqhatshwa nguye.
Ucoach nguye wabuya lama-players asayina thina ama-players kwa-Highlanders. Kade kulama-strikers angu-9 kwahamba 2 kwahlala 7 kasebenzisa bangu-7. EZimbabwe lapha ama-strikers ayawafuna ngobani? Sikhuluma kanje ophezulu ekuhlohleni ngubukhosi sibande. Twahamba kudala lama goals amangaki? Ule 10 goals. Into nxa sokunzima kanje, hayi ukhoche kakhulu ukuthi hayi lapha mphambanise lokhu lalokhu 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 lalokhu. Hayi khona ukuthi i-executive iphambanisile. Yithe singangena e-ground madoda sihlohle.
Ngeviki edlileyo umqeqeshi u-Agbay ucatshe ngokuthi obe ngumsekeli wakhe u-Amin Somapiri nguye obemudla izithende, ikanti kweli viki ukhale ngenkokheli yeqembu. Njalo umlandeli weqembu uNkosana Nyandeni uthi laye usola inkokheli ngokungadlali kuhle kweqembu le-Highlanders.
Mina besukume wonto ukuhamba njani ethimu? Thimu yapha sifelwa yithimu bona bekhange. Amiranga sibe sabe, kumele sibajonge ithimu lethu nayisiselelayo kanti esithembelekile. But bona nawo babhizi babulela iklabhu sikhanya.
Ukunqotshwa kweqembu le-Highlanders ngesonto bekungokwesine ukudliwa kwaleli qembu imidlalo ilandelana. Seliyehlele eli qembu lahlala endaweni yethobamu nomunye engalaneni yemiklomelo. Phezu kwengalane kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobe le yahoma nge-2-1, njalo elile miklomelo ngama-51. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elile miklomelo ngama-42. Njalo linqobe le-Capes United nge-2. Iqembu le-FC Platinum lihleze endaweni yesithathu elile miklomelo elingana le-Dynamos, njalo linqobe le-1 nge-1. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Nkezi Platinum lona elile miklomelo ngama-46, njalo elinqotshwe ngele-Shapane Mine nge-1. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Summertime, siphelile isama kithi lapha ngwe.
Hayi, siphelile, sisele khona lekhaya.
Sesiyemqandweni impela. Singakayehlukani sikhangele ebesihamba phambili.
Uhlelo lukaMsitheli lokuthathisa izithupha ingwalo zokuzalwa lezinye lubikwa lungathakazelelwanga ngabaningi.
Amabandla aphikisayo athi kakholwa ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzimisele ukuqeda i-corruption elizweni.
eseligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande lilale
lontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.